Sangano redu rinodzidzisa kuramwa mabasa musi wa 8 na 9 November. Nenyaya yekuti mari yatiri kutambira ishoma, yatiri kukumbira hurumende kuti ibhadhare mari $1,000,000 kuti vanhu vasanyanya kutambura zvakanyanya. Chichemo chatakakanda kwavari nguva yareba vari kuratidza kusachitambira. Saka tichaenderera mberi musi wa 8 na 9 kuti tokurudzirwa nemumwe maticha asiri mamembers edu kuti vatijoine tichiratidza kusutsumwa kwedu nekurama mabasa tichidimanda kuti masalaries edu abhadhare $1,000,000 sekuwirirana kwatakaita nehurumende muna 2012 pakanegoshetwa masalaries.
Makapedzisira kutaura nehurumende nenyaya yezvichimo zvenyu rini?
Tinotumira atiri kuti madaily petitions patiri kushesenda gwaro zuva roga roga rakasikwa naMwari tichivazivisa kuti tinokumbira kuti mutarise nyaya yemuhoro uri kupuwa vashandi venyu, asi kupindura kwavo ndokusikwana izwi yavana zuva ravanodzoka kwatiri vachititsanangurira. Saka takapedzisira rini? Takapedzisira muzvechishanu topakapedzisira daily communication yatiri kuisa yekungova reminder kuti mari yatiri kutambira ishoma nini, ivo vari kuramba vakaisa zvitendamidzoi.
Pana mamwe masangano evadzidzisi ari kukutsigirai muchirongwa ichi?
Vadzidzisi vakawanda vari kutotitsigira neuwandu hwavo, vazhinji vari kusenda nesu. Mazita emasangano anotsigira pangashaikwe maunyenza angade kutsigira asi mamembers avo vose vari kutsigira. Isu tiri kutofarawo kuti kune rimwe sangano riri kuita protest yaro musi wa 9 November.
Iyi yava strike here kana kuti kumwe uri kuratidzirana zvino wese?
Isu yatiri kuita istrike, kuratidzira kwedu tikuratidzira nekusaenda kumabasa. Musi wa 8 nemusi wa 9 maticha anenge asingaende kumabasa, vanenge vachiratidza kusumwa kwavo nemuhoro wavari kutambira vari kudzimba dzavo vasingashandi.
Munoti chiiko vabereki nevana vechikoro vari kubhadhara mari dzakawanda kudari kuti vapinde mumaklasi?
Tinovakurudzirawo kuti vabatane nevadzidzisi. Tinokurudzira vabereki nevana kuti vabatane pamwechete nevadzidzisi vachidimanda kuti masalaries evadzidzisi vedu ngaanga achivandudzwa kuti tikwanise kuwana the best out of our teachers.
Pava nenguva yakareba zvikuru vadzidzisi vasingawirirani nehurumende, sei hurumende isingadi kuteerera zvichemo zvavadzidzisi?
Zvizhinji ndovanga tingatogone kupindura kuti sei mwoyo yavo yakaoma zvakadero zvekuti vanotadza kunzwisisa kuti ticha anoda kuti awanewo mari yekuti akwanisa mwana wavo kuchikoro. Ndovanga toziva kuti sei vachitadza kuti vangapewo dzidzisi mari yekuti akwanise kuratidza mhuri yake. Izvi zvingoriwo panyaya yekareta yavo yekuti vakazviudza mukushanda kwavo kuti chakakosha kudya kwavo, isu vanototiona sei vanhu vasina nematiro ose ekutoti chero vanototidaitanha kana marara chaivo.